Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, uno jiba simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu,
Yesu simba rangu,
uno jiba simba.
Kana ndaka ndeta,
isi tata kufamba, imi marima kana.
Vatereri ndinokutambira ine mufaro muchirongwa chedu chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti mukupedzisa nyaya yedu yen'anga ngatinzwei zvamunofunga nemashoko atakapiwa namufundisi Oliver Mandisodza Svondo Rapera.
Danho vake vatanonoka wanga vanga vachibvunza kuti iko kumboti n'anga zvinorevei. Fundisi wapindura wasandi wanyatsogutikana kupindura kwavo nokuti shoko ripo nderekuti n'a kuruma nga kuruma kurwadza zvose zvinongoitwa kun'anga zvakanguva zvongori zvinhu zvokungoruma chindosaka ikanzi n'anga ndosaka muchiona zvinhu zvose zvishandiswa pan'anga zvakangofa unopiwa midzi yakafa iyo inenge yakasungirira zvimateme zvemakamba dzakafa nezvinhu zvakangofa kurova zvinhu zvose zvinoitwa pasi zvipenyu saka isu muna Kristu tiri vapenyu ndisina magwaro andingakupai zvangu pamusoro peshoko iri asi ndoda kutsanangurirai chinhu chinoti n'anga haina chakanaka chainoita isina magwaro chete ndinokwanisa kuzvitsigira izvozvozvo nekuda kwokudzidza kwanenge ndakaita shoko ramwari ndinozvitsigira nekuti n'anga ukaenda kweiri uchiti ndoda kuuraya munhu inokwanisa kukuurayira munhu ukaenda kweiri uchindoda kutsiva inokwanisa kukutsivira kumunhu uya asi shoko ramwari rakanaka rinoti ropafadzai musatuka ropafadzai vanokuitirai zvakaipa n'anga basa rayo ndiri kupa vanhu zvikwambu vachiuraya hama dzavo vanhu vachiita mari vachifamba vachikudzwa navanhu neropa ravanhu
asivo vadenis tanda vantu vanoti kunamata kunobva mumunhu vachiti kana uchitenda kuna mwari mibvunzo mishoma
ndinganyatsobudisa hangu pasi chero ndichiti kunamata kunobva mumunhu uyezve tinotenda nezvinopindura vafundisi mazire vanenge vachiita anopindura saizvozvo tetika ndichiedhawo tongoedhawo zviripo izvozvo because ndinyatsoziva kuti infact zita rangu ndinonzi Dennis Tanda Bantu anatsoziva kuti kana uchinge uchitenda pana mwari you don't have to ask a lot of questions unongotenda wongotedza mitemo iri mubhaibheri chiva zvekuti kwanzi madzinza zviya zvazvemadzinza hazvipindi panhangirikiro pachikristu nekuti mwari havadi kupashirwa havadi kupindirwa noumwe munhu andosinamata umwe mwari panze pangu saka sinongotenda kuti mwari vakanaka vakachena uyezve havadi munhu anovabatsira mwari vanongoda kudzibatsira ivo pachavo zvinoreva izvo kuti ivo vanenge vachitaura kuti kuvadzimu manji imba iyi yekupesa ndemudzimu mukuru kwete asi zvodo kuti kana munhu achinamata mwari opinda muna jesu otoenda kuna mwari nemashoko ake zvoperera ipapo saka ndinotenda hangu
umwe mutereri anotiwo haana kugutsikana nemhinduro yakapiwa namufundisi Mandisodza.
Mwakadiko vatinonoka Wande, tinofara nemubvunzo uyo wabvunzwa nababavo kuti n'anga dziri kusaidi ripi, zvekare nemutsananguro wazotsanangura uyo asika haana kunyatso kupindura kuti idzo n'anga chaiko chaiko dzinoshandiswa nani sekuti ukanorapiwa unoita zvakanaka asi bhaibheri ukaverenga bhaibheri rinenge richiti n'anga hadzina kunaka saka inini pandirikuda kuziva ndipi kuti idzo n'anga chaiko chaiko simba radzo rinobvepi chaiko chaiko rekuti dzizoita zvinhu zvokuti iwe kana uchirwara unokwanisa kunopora kana uri kuwaenda kun'anga ikoko kutotenda.
Vatereri tashedza zvakare Reverend Oliver Mandisodza kuti vatipe mashoko avo ekupedzisira vachitsanangurira mutereri wedu uyu zvakakwana pamusoro penyaya yen'anga.
Tazwai vadiwa vatereri, tasa shoko ramwari John 8:31-32. Jesu notaura achiti kana muchigara mushoko rangu muri vadzidzi vangu zviro kwazvo muchaziva zvokwadi nezvokwadi chakusunungurai. Pauro unotaura zvakare Ephesians 6:11-12. Shongai nhumbi dzose dzokurwa nadzo dzamwari mugone kumira muchirwa namana adiabros nokuti hatirwi nenyama neropa asi navabati vane simba namadzishe enyika eri marino nemweya yakaipa Isaiah 19:3 inoti mweya weIjipita uchapera mukati mawo ndichaparadza kufunga kwawo awo wachandobvunza zvifananidzo navana mazango navauki nen'anga. Mwari warutaura kuti wachaparadza vanhu vanoshanda kana kuti vanofunga zvekunobvunza n'anga. Zvoreva kuti hazipo pachitendero chemubhaibheri kuti tisi tinotsvaga n'anga dzinobva kupi. Tinongoti mweya yechina, mweya wabati esimba eri marino ndokwazvinobva ikoko. So kumuteereri une sarudzo mudikani yekuti either uri kuteera Jesu kana kuti uri kuita zvechiwana. Ndo mapindu andogona kuita mubvunzo uno. Wadikani, ngatasei kuna Jesu kana tada zvekunamata. Kana tafunga zvekuita zveng'anga toziva kuti hazvina Jesu mukati, hazvina Mwari mukati. Mwari watinoshumira mubhaibheri shoko ravo. Ngatenda hangu Mwari wakuitei zvakanaka.
Tisati tapedza chirongwa chedu, vateereriko vakabvunza mubvunzo uyu vaclever chokuda vakagutsikana netsananguro yamufundisi Mandisodza here.
Ndinofara chaizvo baba Hwande, ko makasimba here pamuri kuko navamwe vose. Ndakabatsirika zvemazviro kwazvo. Ndinotenda baba tanonoka Hwande, ndakabatsirika ndichipa kutenda kuna mufundisi vakandibatsiravo, mufundisi Oliver Mandisodza. Ndinotenda chaizvo, Mwari vakuwedzerei ruzivo. Ndakabatsirika zvemazviro kwazvo kuti kunyange ndingabatsirika nemutoo upi kun'anga, asi yang'anga hadzizi muurongwa hwaMwari. Saka ndinenge ndakatotsauka paurongwa hwaMwari, ndinenge ndakarashika pamberi paMwari. Ndabatsirika, ndinotenda chaizvo.
Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo kana zvamungade kugovana nevamwe vateereri vezvechitendero, tumirai maaudio enyu kuwhatsapp number dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini tanonoka Hwande ndichiti musare zvakanaka.
Yesu simba rangu, Yesu simba rangu, Mudoni basi.